Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 1 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevaviri 202. Umwe muruviro yekodzero dzavanhu akapotera kuSouth Africa anoti ari kuteverwa nevanhu vaanofungidzira kuti inhengo dzebato rezanupf muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevaviri 202 zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 6497. Nezuro vanhu vanoita makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi masere kana kuti 80 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vashanu vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevashanu 35 vafa nechirwere ichi. Kozouyawo Manicaland ine gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 6497. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nevashanu ane mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu 1,245,973 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemakumi mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 29,595. Vapora vadarika zviuru zvipfumbamwe nemakumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 396,398. Muruwiri wekodzero dzevanhu vaJosephat Musaqanguluve nemuzukuru wavo Muzvare Nongolo Maposa avo vakatiza munyika vachienda kuSouth Africa vachiti vari kutyira upenyu hwavo mushure mekutochwa kwamuzvare Maposa vanoti vari kuteverwa nevanhu vavanofungidzira kuti inhengo dzebato rezanupf kana vasori kwakare kuSouth Africa. Muzvare Maposa vakapambwa kutanga kwemwedzi uno vakashungurudzwa pamwe nekutochwa izvo zvakazoita kuti vatize munyika pamwe navanguluve vachinopotera kuSouth Africa. Vanguluve vanoti mukupera kwesvondo vakazoguma vahwanda pane imwe kamba yemapurisa mushure mekuona kuti pane motikari dzaivatevera. Vanoti izvi zvakaitika mushure mekunge vaenda panhepfenyuro yeSouth Africa Broadcasting Corporation vachishoropodza kutyorwa kwekodzero kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vanguluve vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kufira ndakainterviewa neSABC ndakataurira vanhu vese nyika dzese kuti nguyi womunangagwa uyu ari kuramba kuti une crisis Nenyaya kuti iye mnangagwa uyu akati ari kuattackwa kune ma dark forces kune ma terrorists ari kuattacka. So Israel is isina kufara nenyaya kuti iri kuexpose kuti usukuza nyika dzese kuti Israel iri kuita zvinhu zvakashata seizvozvo zvekuabdara nekuuraya vanhu. Ndakazitaura izvozvo paSABC havanambofara. Ende vamwe vacho vakandiudza kuti hatina kufara neizvozvo zvavakataura kuSABC. So ndivo vari kunditevera.
Imotarudzii dziri kukuteverai idzodzo?
Yanga ri Isuzu ne White Fortuna tichibva kuSantini.
Tinonzwa kuti makazonowanda kumapurisa. Mapurisa akatambira sei nyaya yenyu?
Vakaizvisisa nyaya yacho iyoyo inenyaya yekuti kubva ipapo Brigadier weStation yacho ikoko ndiye akatipa escort chief ipapo tichienda kunzvimbo imwe yekuti tiwane kuti rubatsiro rwekugara kusina kunetseka nekuteverwa nevanhu vavo. Vakaiona kuti hainyaya inokosha because vakaona kuti aichifamba nevana kuti inyaya yakakosha ivo sevanhu they value my human rights as compared to Zimbabwe. So vakatipetsera zvikuru neescort yacho bene mafurusi tisamanikizwe nevanhu ivavo vangatichiterera.
Saka iye zvino kwamuri makagadzikana here, makachengetedzeka here?
Handikatauri kuti ndeipi but chanzi ndikataura ndechekuti handisipo kuZimbabwe ikoko, handisi kuZimbabwe and kwatiri tiri safe. There are those who want protection kwatiri right now, kune protection kuti ivavo kana vachiita zvekutevera vachasangana nesaizi dzavo. Inyaya protection yacho iyo
avo vange vari muruviri wekodzero dzevanhu vaJosphat Musaqa Ngulube vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri. Asi mutauriri weZanu PF mudunhu reSouth Africa vaKenneth Mandaza vanoti bato ravo harinei nechekuita nenyaya iyi.
Takangonzwawo kuti kune ivava vamunoreva vanonzi vakabva kuZimbabwe vachitiza kushungurudzwa sekunzwa kwakaitawo ruzhinji ndo manzwira atakaita. Asi tine urombo nekuti tava kunzwa zvichinzi vebato reZanu PF isu tiri kuvateera muno muSouth Africa. Ndinoda kuzivisa kune vateereri vese kuti isu sevatsigiri veZanu PF hatinei nechekuita uyezve hatinai nguva yekuti tikwanise kuteera vana veZimbabwe vari mukati menyika ino yeSouth Africa. Chedu chatinoita pari zvino kutsvaga vatsigiri nekubatanidza mhuri yeZimbabwe. Hatitsvage kupatsanura mhuri dzeZimbabwe. Naizvozvo hakunai munhu weZanu PF angawanikwe nguva ino achiteera mumwe munhu ivo tiri mushishi rekutsvaga mari munyika muno meSouth Africa. Naizvozvo tinoti mashoko iwaya nekuti tiri kuteera vanhu haanai chokwadi uyezve isu tinoti hatinai nguva yachona iyoyo yekuti tiswere tichiteerana nevanhu mukati menyika muno meSouth Africa. Kana zviripo zvichiitika tinongoti dai vaenda kumapurisa vatsvaga chokwadi vachibatsirwa nemapurisa, isusuwo tigozofadzwa nezvavachawana kuti tinyatsoziva kuti ari kuvateerawo ndiani uyezve vari kudei, chinangwa chavo chiri chii, nekuti isu hatinai chikonzero chokuti tinge tichivateera.
Mutauriri weZanu PF mudunhu reSouth Africa vaKenneth Mandaza vari parunhare naJonga Kandemiri kwekare kuSouth Africa. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vaudza Jonga kuti kana chiri chokwadi kuti pane vari kuvatevera vangave veZanu PF kana vehurumende, chinhu chinonyadzisa uye kushoresa zvikuru.
Nyaya yekuti pane vanhu vari kuteerwa vachityisidzirwa nevanhu vari kufungidzirwa kunzi ndevebato reZanu PF kana kuti vehurumende inotungamirwa neZanu PF inyaya inonyadzisa uye inyaya inonzwisa tsitsi zvikuru. Inonyadzisa pakuti hurumende pasi rose dzinotarisirwa kuti dzichengetedze vagari vadzo, asi kana hurumende yeZimbabwe iyo inotarisirwa kunzi ichengetedze vana veZimbabwe yoita zvekuvatatanisa yovateera iko kwavanenge vatizira, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru. Inyaya inonzwisa tsitsi pakuti ava vanhu vatotizawo matambudziko avanga vachisangana nawo muZimbabwe vati vatizirewo kuSouth Africa havo voteerwa zvakare. Saka ini ndinoona sekuti nyaya iyi haina kumira zvakanaka. MuZimbabwe mune matambudziko akawanda panyaya zvezveupfumi, panyaya zvezvekugara kwakanaka, panyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende yanga ichifanira kuti itarisane nematambudziko aya, itsvage kuti yoagadzirisa sei kuti upenyu hurerukire vana veZimbabwe. Izvi zvekusikonotandanisana nevanhu vainenge yaona kuti maonero avo haasi kuwirirana nemaonero ayo, handifungi kuti zvinhu zvinotora nyika zvichiendesa mberi.
Asi ka Dr. Mkonza, tanzwa veZANU PF kuSouth Africa ikoko vari kuramba kuti bato ravo harine nechekuita nenyaya iyi, zvii zvamungataura?
Mashoko akadai anotaurwa nemunhu anenge achida kuvigiridza maitiro asina kumira zvakanaka ehurumende yeZANU PF, kana kuti anotaurwa nemunhu anenge asina ruzivo nenhoroondo yezvematongerwo enyika muZimbabwe. Saka matauriro akadai haasi matauriro akanangana nechokwadi, matauriro andinofunga kuti ane chekuita nekuviga maitiro akaipa eZANU PF.
Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology, Dr. Ricky Mkonza, vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority vati nashefarao vanoti zvichatora nguva kuti zvizikanwe kuti chakauraya nzou diki 11 musango repanda masuwe pakati pehwange neVictoria Falls chii. Asi vanoti hapana umbowo hwekuti dzakaurawa nevanovhima zvisiri pamutemo. Nzou idzi dzakawanikwa dzakafa nemusi wechishanu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vafarao.
Urombo kuti tine nzou dzingangosvika idzo 12 dzatikaona dzakafa kupanda Masu Forest, nzvimbo iri pakati peVictoria Falls nehwange.
Muungati mutsvakurudzo yamaita kusvika pari zvino, nzou idzi dzingadai dzakafa sei kana kuti dzakaurayiwa sei?
Mutsvakurudzo yataita pari zvino taona kuti nzou idzi hadzina kunge dzavhimwa zvisiri pamutemo, nekuti nyanga dzadzo dziripo panzvimbo. Taona zvakare kuti hapana muchetura wecyanide unokwanisa kunge wakashandiswa kuuraya nzou idzi.
Ko vafarao mungachimbidza sei kuti muti hapana muchetura wecyanide wakashandiswa apa? Isu tichiziva kuti mumakore apfuura vanovhima mhuka zvisiri pamutemo, kunyanya nzou idzodzi, vachida nyanga dzacho, vanoshandisa iwo muchetura iwohwo kuti vange vachidziuraya.
Pana dzimwe mhuka dzinosanganisira magora dzakafa mushure mekunge dzadya nzou idzi.
Saka mutsvakiridzo yenyu yekuona kuti chii chakauraya nzou idzi makaita sei, zvii zvamuri kuita?
Takatora dzimwe nyama dzenzou idzi tikadziendesa kune michina ichizvino zvino yekuongorora kuti chingave chii chaizvo chakaita kuti nzou idzi dzikwanise kufa. Asi takakwanisa zvakare kuona kuti nzou dzanga dziri kufa idzi dziri pakati pemakore akangoita mashanu kusvika matanhatu, dzimwewo ndo dziri pakati pemakore mairi zvichidzika, ende dzanga dziri kufira panzvimbo padyo nepadzinomwira mvura. Asi tsvakurudzo zvakare yataita pari zvino iri kuratidza kuti nzou idzi dzine imwe michero kana kuti chimwe chikafu chadziri kudya chinokwanisa kunge chisingadziitiri zvakanaka.
Munorevei apa, mungatsanangura here?
Nekuti kana nzou dzichiri diki hadzikwanisi kusvikira miti iri mudenga, hadzikwanisi kushingirira nhamo yadzinosangana nayo mukutsvaga chikafu, ndosaka nzou dzichakaita diki dziri dziri kufa.
Zvinenge zvaburitswa mutsvakiridzo yenyu iyi zvichazoburitswa kuruzhinji riini?
Masaindisti edu ari mubishi izvezvi pari zvino kuti vaone kuti dambudziko ringave rechii riri kuita kuti nzou idzi dzife. Ruzivo rwakakwana rwekuziva kuti tingakwanisa kuwana zvabuda panguva yakaita sei, nekuti masaindisti edu vanga vachitaura kuti zvinokwanisa kutora nguva yakati rebei.
Asi vafarao, tiri kunzwawo kuti kuBotswana kwakangowanikawo dzimwe nzou dzinodarika 200 dzakafa. harisi rato dambudziko guru erei zviri kufamba sei apa muongororo dzenyu.
Kana takwanisa kuona kuti chaitiro dzodzife tinenge tichiri kutaurirai, asi pari zvino tiri kuongorora. Saka kana tichinge tazokwanisa kuona kuti chii chaizvo chaitiro dzifedzi, tichange tichizokuzivisai.
Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari paRunare muHarare. Tarisa zviri mapepa nau anasi. Kuroneko rinoti Zimbabwe yave kupererwa nezvinoshandiswa mukuvheneka nekuongorora vanhu kana vaine chirwere cheCovid-19. Panguva iyo vanhu vanopfuura makumi masere vari kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe zuva rega rega. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yakamira kupa vana magwaro ekuzvarwa kana kuti birth certificates pamusoro pecoronavirus, richiti vana vakapedzisa kupiwa magwaro aya muna kurume kana kuti muna March, apo hurumende yakatangisa kurambidza vanhu kufamba-famba pamusoro pecoronavirus. MuHerald, mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi vanoramba mashoko ari kubudiswa pasocial media anoti mutori wenhau ari muusungwa Hopewell Chingono ari kurwara. Izvi zvinotevera mashoko anyorwa paTwitter perimwe remagweta aChingono vaDoug Coulthard vachiti pavakaenda kunomuona nezuro vakamuwana achirwara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Havani vakadi vashamararo yestudio 7. Haini zvangu ndinongode kureketa pamusoro pamunangagwa. Nyika yoenda kumawiri iri anhu takatarisa. Ana eZimbabwe ngatibatanei titore nyika yedu mumaoko ezano PF. Nyika yetu achirikiriki kurye kwehama dzemukadzi. Ndapedza zvangu ndiri pano pamutari apa.
Murisi apa studio 7 vakoma Jonga vatononoka vande. Vakomana Jobs kala vatambura. Vanosunga munhu zvekuda kudombura vachimwisa muvanhu vane COVID. Asi ivowo vanoti pavakasunungura nyika vachigwa munhu hondo wesekendi chimurenga paasmith vaimbosungwa vachihoyehoyehoyo here nhai chokwadi ivo imhosva here kuda kuti munhu achemere kuti nyika itongwe zvakanaka.
Pastudio murisei mwamukasei ndinofara zvakanyanya zwa mutoro wenhau kudzana emusengi anga ari kwamundanda. Zviro zvatinokurudzira izvozvo kuti munge muchitendererawo muchitarisawo nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakadai ngedzekuchipenge kudaro. Zviro zvinokudzwa, tazwawo mashoko ari kunharaunda kwedu. Tinobonga, tinotenda mashanda.
Makadi pastudio 7. Isusu tirimo muno muHarare muno maizvi zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma muZimbabwe, zvinhu zvakaoma. Tiriba kunyepera navarume, zvinhu zvakaoma. Bhondi reriya bhondi jero haritengi kutonzi mari yedrink utopiwa 50 bhondi ndo mari yedrink. Zvinhu zvakaoma zvokuti dai varume vakwanisa kutaurirana havo pari 2 munangagwa nechamisa vagadzisewo nyika umana bhozi yei mabasa jero hamutorina kutongofamba. Kazi chimwe chifukira chekuti vanhu vari kubviswa kuJobhig uko mbavha dzisi dzaigara muJobhig dzakuunzwa kumba ambavha. Aiwa, zvinhu zvaoma muZimbabwe, hamuna makana mabasa kana chii? Ngotambura tirimo toita sei? Hai, ngavataura navarume ava vatipo mukana tiwane kushandawo. Kuchuza kwai hakuchadzokeki zvokumhanya futi, hakuchadzokeki. Pakaipa.
Masara seiko. Vana mukoma Bulesi neJonga vanatanonova hwande. Zvemukati menyika yedu makaoma, hamugariki, namo nematambudziko, asi ngatitiwo Mwari ngavapindire utungamiriro uhwu kuti kudai wabva kapinda utungamiriri unodiwa neruzhinji kwete tunga vapenyu nesanhu ngatiti Mwari kudai vapindira mukati menyika yeZimbabwe mugare sanhu uye nerunyararo ndinotenda.
Aiwa ndinofara kunzomisichara nhau dzenyu, asi nhau dzendakukumbirawo kuti dai dzambozorodzwa, dai mambosiya nyaya dzekubukura hunji mombofesana nenyaya dziri mukati menyika, kwete nyaya dzemurungu ramba mechingoisa pastudio every day kuti ungotaurirwa nyaya dzekubukura hunji. Kana vanhu vasina chekukampenesa kanga vatsvage zvimwe zvekukampenesa, kwete kuramba mechingokampenesa mechingofungisa wanhu nhamo dzakasopfuura kare kare, vosei mechingonakidzwa nezvinhu zvisina nebasa rese. Kana vanhu vasina chekutaura ngovaregedze kutaura. Ndozvati kukumbira utaurai dzimwe nyaya kune vanhu vari kuabhudhakwa munyika, vanhu vari kutotambudzika izvozvo, vamwe vari kufa muzvipatara nokuta dzakugadzirisa izvo. Munoda ngoramba mechingokampena nevanhu vemakauraya kare kare. Ndatenda zvangu ndiri paBotswana apo ndonzi baba munhu.
Tange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvekupararira zvakanyanya kwoitwa chirwere checoronavirus munyika, icho pari zvino chauraya vanhu vanodarika 200 kana kuti 200 munyika. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitika munyika, tichitora mukana uno kucherechedza upenyu hwemurwiri wekodzero. Kavu patsonzamara akashaya vhiki rapfuura. Muri Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muineni Michael Ove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekuenda muchadenga reNational Aeronautics and Space Administration, NASA, razivisa kuti gore rinouya 2021, Janet Epps achaenda muchadenga kumbunogara paInternational Space Station. Aka kachareke kutanga kuti munhukadzi wechitema aite izvi. Muzvare Epps akasarudzwa kuenda kuInternational Space Station muna 2018, asi pakazosarudzwa umwe mukadzi wechiHispanic kuti aende pachinambo chavo. Izvi zvakakonzera zvanzi yava muzvare Epps kuti ipomere NASA mhosva yorusarura, asi NASA ikaramba mashoko aya. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vaudza Studio 7 kuti izvi zvinofadza zvikuru, asi vachiti chinovagumbura ndechekuti zvatora makore akawanda kuti mudzimai wechitema apihwe mukana wekuita izvi, asi pari nemakore anopfuura 60 vanhu muAmerica vachiendeswa muchadenga.
Ndingati zvaita mai Epps zvinhu zvinodadisa zvikuru muno muAmerica. Mai Epps ndivo mai vekutanga vechitema vawana basa reastronaut, vanenge vachienda kuInternational Space Station. Zvinhu zvisati zvamboitika kuti munhu wechikadzi wechitema awane basa rakadai, saka zviri kurumbidzwa nekudadisa vachiti zvinoratidza kune vanasikana vechitema muno muAmerica kuti kana une shungu uchigona unokwanisa kuwana basa rakadai muno muAmerica.
Kana makatarisa pavasvika apa, munofunga kuti vakasvikapo sei? Chii chakaita kuti vakwanise kuita zvavaita izvi?
Mai Epps kusvika kwavo apa munhu akadzidza zvikuru, vane digiri ravo doctorate mudzidziro rinoenderana nesainzi yeastronomy yavanoita. Saka ndingati kudzidza kwavo neexperiensi yavo, vane makore vachishanda iko kuNASA ikoko, saka rasangana kutidza ne experience kuti vasarudzwe kuti vaende ku space station.
Zvinorevei kuvanhu vechikadzi vari kuona zvavari kuita izvi? Chii chavanoona chavangadzidza kana vakatarisa pasvika my apps?
Ndingati ndinoona zvinhu zviviri. One, ndinofara kuti vanhu vechikadzi vechidiki especially vechitema vanenge vachionawo kuti kana une dzidzo rwako kana kuti njere nedrive yako unokwanisa kusvika kure muno muAmerica. Asi ndabva kudaro ndingati zvinondirwadzawo kutarisa kuti kubudirira kwevanhu vatema muno muAmerica zvinofanira kuti mubudirire 1-1, 1-1, 1 apa 1 uko, and handioni tichinda kure sevanhu vatema kana tingoita zvima 1-1 izvozvo. Ndingafari kuona vanhu vatema neuruzhinji rwavo vachiwanawo mabasa kunana NASA. Zvezvifanira kuratidzira kuti vawanawo maopportunities kuti vanodzidza madegree acho anoenderana nenyaya dzespace dzavamadegree avanoti kustem masciences vachipiwawo mascholarship nezvinhu zvakadaro nemaopportunities mabasa. Saka zvinofadza asi zvinorwadza futi kuziva kuti system yacho inongobvumira vashoma nana kwari zvino kuti vawana maopportunities.
Zvino kukatyamadzai here kuti zvatora nguva yakareba kudari kuti munhukadzi wechitema asvike padanho rasvikwa namy apps iri?
Zvinondikatyamadza because mukatarisa nguva yazvatora kubva kwavakatanga kuenda kuspace kuma60s, it's over 50 years kuti tione munhu wechikadzi wechitema awane. Even murume chaiye zvakatora nguva zhinji kuti murume wechitema wano opportunity yekuenda. This is the first step yandingati for vanhu vatema nevanhu vechikadzi vechitema. Maorganization anofanira kushandurwa vana NASA ivavo, nokuti maorganization anobhadhagwa nemari dzemataxpayer. Saka tee tida kuona representation yakanaka vanhu vatema nevamwewo verudzi mumaorganization akubva kumastaff vanoenda kuspesana my app nemanagement yacho kumashefu momo futi tionowo vanhu vechitema.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Medza kambo kanobva kumutsakabvu James Chimombe. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 222. Umwe murwiri wekodzero dzevanhu akapotera kuSouth Africa anoti ari kuteverwa nevanhu vanofungidzira kuti inhengo dzebato reZANU-PF muSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.